chini zaga budi ane msuwe china hamsanga na weku ongoro rada mbuzigwere vura wakarungwa ane msanga na we masuwe nete dres alliance kana kutimura humusha weri nyararo west mabeleki wakawanda wakaradza kushushika na zvikuru nechaiwa kwemvura mudzimba dzavo izvo zvava kupa kuti vanasikana vamirire mvura yemuzvibhorani munguva dzemanheru vabereki ava vakati pane varume vasiri kuzvibata avo vari kubata vanasikana ava nhengo dzavo dzepamuviri vachivambunyikidza dambudziko remvura mudhorobha remasvingo rave nemwedzi yakawanda kubva pakatangwa kudzimwa magetsi kunopomba mvura kubushnit kudhamu remutiriki uye rakawedzerwa masvondo matatu apfuura apo muchina unopomba mvura wakafa mumwe mubereki amai sungano zvarabwanase vanoti vana vanoswera muraini remvura kuzvibhorani uko vanosangana nevakomana pamwe nevarume vanovabata zviri pamwero
dambudziko gurusa hatiiingarigadzirisa sei vana vari kubatwa indecent assault navarume kuzvibhorani uko nezvibharo imwe nyaya inoda kunzwisisa ndeyekuti vari kumanipuletwa futi vana vachipedzisira vangobvuma kudanana nevanhu vachinzi ndokucherera mvura ndokupindirisa mabhaketi ndokokudii nyaya yemvura yatoshata for your own information pano munhu wandakatoona ari pagreat zimbabwe university mwana musikana achitoabhizwa nokuda kwemvura achivigirwa mvura nedzidhara nemota nyaya yemvura yashungurudza muguta remasvingo zvokuti dai kanzuro yedu yaona zvokuita nokuti vana vedu vavabvaruna
mumwe mubereki asiri kufara nezviri kuitika kuzvibhorani izvi amai tesimusakaruka vanoti vamwe vanasikana vari kusvika pakuita nhumbu uye vamwe vachizosangana nezvirwere zvepabonde nenyaya iyi
tiri ndezvazingamboiti chitova nokuti tiri kutarisira kuti agirl child neconstitution yedu zvainotaura zvesection 56 zviri kuratidza kuti vana vechisikana vazhinji vari kushungurudzwa kuzvibhorani chikonzero havana simba kuvanhurume saka ivo vanenge vakuitira kuti vavavigirira bereki mvura kumba isakangogara tivigirwa mvura kumba but hatisi kuziva kuti vana vari kusangana nei zvinova zviri kupa vana mastis kuri kuita ma-unwanted pregnancies zvinhu zvose izvozvo zvekushungurudza chokuti dai sisi kanzo yagona kuita rimwe danho riri nani yapa vanhu mvura vanhu vagara zvakanaka
nyaya idzi dzinonzi dziri kuitika zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzakaita serunyararo west sisk mucheke d majange pamwe chete nekuvictoria range uko kune dambudziko remvura guru mukuru wemabasa mumura vaanoziva muguti vari kukurudzira vabereki kuti vaperekedze vanasikana kumvura nguva dzemanheru uye kutikanzi kuti igadzirise dambudziko remvura nekukasika
saka tatikurudzira vabereki kuti kana vanasikana vari kuenda kumachera mvura kunyanyanyanya nguva dzemanheru vaifanira kuona kuti vaperekedzwa nevanhu vechikuru kuitira kuti nyaya dzokubatwa zvibharo nedzimwe dzakasiyana siyana dziri kubuda dziite shoma asi chikurukuru chatiri kukurudzira kukanzuro yedu kuti dai vaona zvavaikwanisa kuita kukurumidza kugadzirisa dambudziko remvura nokuti kwarava kusvika kunyaya dzevana uko hakuchatipadzi isu sevabereki
kanzera ward 3 aiva pamusangano uyu vatarusenga vembo vakati vane urombo nenyaya dzakadai vakatiwo vari mubishi rekugadzirisa dambudziko remvura mudhorobha
iyi nyaya itatedzera pano pamiting panapa asi isu secity council tichatedza nepatinogona napo kuti titoona kuti vanhu vawana mvura nguva iripo because vana tigokonzi vari kunge vari kubatwa zvibharo here pazvibhorani ende vanhu vari kuvati vakasvonera vachitsvaga mvura nekusiku saka nokuda paweekend ko panapa tingangoridzika pamberi kubva kublawai tobva tatoti isumiriko chokuchoko
nhengo inomirira masungo ebeni munational assembly vajogo bunyeka nheke vakakurudzira vabereki kuti vamhanare nyaya dzine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanasikana kuita kuti vanenge vatyora mitemo yenyika vasungwe nemapurisa
tingangoti situesheni yevana vasikana vari kubatwa zvisizvo kana vaenda kumvura tainzwa also issue yekuti kana paita cases of abuse ngavaende kumapurisa vandomhanara because vazhinji vanochipa nyaya idzodzo kumisha vasingamhanari kumapurisa ngavaende kumapurisa any form of abuse kana kuti mwana wabatwa zvisizvo vabatwa any body part zvisizvo ngazvimhangare kumapurisa
studio 7 anakwanisa kuziva uwandi hwevasikana vanonzi vari kumbunyikidzwa kuzvibhorani mapurisa emasungo anoti ari kunzwawo nyaya idzi nerunyere kupe asi hazati dzamhanara zviri pamutemo meya weguta remasvingo vakuriri maboke vati muchina wakafa wakaendeswa kublawai kunogadziriswa uye unotarisirwa kudzoka pakupera kwesvondo rino izvo zvichaita kuti dambudziko iri ritapudzwe vakamirira studio 7 masvingo ndini chandimaramba